Mutongi wedare Justice Rogers Manyangadze vatorwa mutongo wekuti vamutsvangwa nevamwe vavo vabhadhari chiuru chemadhora ekuAmerica pamunhu kuti vakwanise kuwana mukana wekuti vatongwe vachibva kudzimba dzavo. Mutongi ativo vatatu ava vasiye mapasipoti avo kudare pamwe nekuti vange vachizviratidza kumapurisa kaviri pasvondo uye kuti vasavhiringidze vafakazi panyaya iyi. Kwetare vatatu ava muzvare Josephine Sande vanoti vafara nemutongo wapiwa nedare nhasi. Vatatu ava vange vapedza masvondo matatu vari mutirongo mushure mokunyimwa mukana wekubvisa mari yechibatiso nedare repasi ramagistrate zvichitevera kusungwa kwavo. Vachuchusi vachiti vanotyira kuti vamutsvangwa vanogona kutiza munyika. Nezuro dare ramagistrate rakativo vatatu ava vanofanira kudzoka kudare musi wa14 mwedzi unouya kuti rizonzwa nyaya yavo. Mune imwewo nyaya kumatare, dare repamusoro-soro reSupreme Court nhasi rapamutongo wekuti vaimbo vechipanga mazano chevaive mukuru webhanga guru renyika vaGideon Gono vamunyaradzi kereke vadzokere kujeri kunopedzisa mutongo wavo richiti matare epasi akatonga nemazvo nyaya yavo yekubata chibharo mwana aive nemakore 14. Mune imwewo nyaya kumatare kwekare, hofisi yemuchuchusi mukuru munyika yeNational Prosecuting Authority yarasa nyaya yevashandi 35 veZimbabwe Election Support Network neElection Resource Center avo vakasungwa vachipomerwa mhosva yekuvhiringidza sarudzo dzakaitwa muna Nyamavhuvhu gore rapfuura. Masangano akawanda akaongorora sarudzo idzi kusanganisira SADC, African Union, European Union akatiwo sarudzo idzi hadzina kufambiswa zvakanaka. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Godwin Manguja.